Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitsenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina mbudzi 7 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vakangotipa chete mari dzedu toinja hakuna kuenda godaira mutibude ndoenda kuti nevana kwandinoenda ndoenda kuti izvezvi ndiri kubuda pazhe tiri kurara panzapa nhasi nevana tose takadowanda muno vanhu vakambuvari kubudiswa mudzimba.
Mhuri dzinodarika makumi maviri dzinoburitswa mudzimba nechikonzi kumasvingo.
Hanzi musamiswa chebhaibheri muchiti hanzi tisafukure hapwa madzimai epositori sumudzai hapwa taurai kuti tiri kurohwa mudzimba umu nekuti amai vakarohwa kana vatone bhita nesuti kumwana mwana akutotya mai vake.
Makereke okurudzirwa kuti abude pachena achishora zvikuru mhirizhonga inoitika mudzimba. Mhuka dzakawanda dzopera kufa nekuda kwekushaya mvura nechikafu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mhuri makumi maviri dzasara dzisina pekugara mushure mekubudiswa pamwe nezvinhu zvadzo mudzimba dzadzanga dzichigara pamugodhi weGetsmine kumasvingo. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Chikonzi chedare redzimhosva rekumasvingo chaenda nemapurisa anga akapakatira zvombo nokubuditsa midziyo pamwe nevanhu mudzimba dzavanga vachigara kwoupenyu hwavo hwese. Chikonzi ichi chatandisa mutongo wekuti vanhu vabudise sezvo kambani yeGetsmine yakatekesera dzimba kuGreat Zimbabwe University. Vagari vataura neStudio 7 vanoti vave kutogara panze nemhuri dzavo nekuti havana kwekuenda. Vamwe vaimbova vashandi pamugodhi uyu vanoti vanasekuru vavo nevabereki vavo vakabva kunyika dzakaita seMalawi neZambia vachizvoshandira muZimbabwe nyika isati yavana kuzvitonga kuzere. Amai Emily Bitu avo vanogara musha wechemberi kuGetsmine vanoti varwadziswa nekubudiswa nechisimba mumba mavo.
Emily Bitu ndirikubudiswa panze pamwe chete nevanhu hanzi budai mudzimba togobuda toenda kupi Great Zimbabwe ndiri kukonzeresa iyi kuti tibude muno vari kuti vakatengesa ivo havana kutengesa isi tiri kuda mari dzevarume vedu dzavakashandira handiti hatina zvimwe zvavo vakangotipa chete mari dzedu toinja hakuna kuenda godaira tibude ndoenda kupi nevana kwandinoenda ndoenda kupi izvezvi ndiri kubuda pazhe tiri kurara panzapa nhasi nevana tose takadowanda muno vanhu vakambuvari kubudiswa mudzimba.
Vagari ava vanoti vave kutyira upenyu hwavo nevana vavo nekuti vachange vachigara pamhene zvichaita kuti vave munjodzi yekubata zvirwere apo nyika yakatarisana nemwaka wokunaya kwemvura. Amai Silengani Batai vemusha wetemeriya vanoti ivo havana kwekuenda nekudaro vanoshaya kuti voita sei nevanavo pamwe nevazukuru.
Vandoita kuti ndichatongovata pavaisa nhumbi dzangu chata takagarira hapana munhu akamboremba kubuda mbasi kuti takati tiri kuda mari dzedu dzakashandwa nevarume vedu ivo vava kuita zvechisimba zvokungoburitsa vanhu vasina kuvapa mari kuipa kwacho anotori pensheni yawakatosevha 35 years ari pano pamaini saka nhasi akungonzi abuda achiita semusoja ari paparedhi asina chaanacho dzimba dzanga dzava dzedu asi kuti mapepa vanga vakaaviga vemaini vasingadi kuvaburitsa pachena.
Vamwe vana vataura neStudio 7 vanoti vakazvarirwa pamugodhi uyu wakavharwa mushure mekunge vaimbova muridzi wayo vamutumwa mawere vatosorana nehurumende yaitungamirwa nemushaka abvuwa Robert Mugabe. Mumwe mugari vaWellington Mawarire vanoti dzimba dzakange dzapiwa vabereki vavo vamwe vakashanda kwemakore anodarika makumi matatu sepenjeni sezvo pakavharwa kambani iyi vashandi havana chavakawana.
Ndakakurira munomu vabereki vedu ndo vakatotibereka vava vakubiswa mudzimba idzi dzemaini zvekuti vakubudisa kwakutita zvo zvedu ka hauna kwatotoinda tobongovata pazhi nevabereki vedu hauna kwatotombonanga isu madhara edu akasevenza mumaini 35 years havana kana mari yavakapuwa asi vatonzi budai mumba mupinze munhu wegz hakuna kwatotoinda tobongorovata pazhi nhasi.
vagari ava vakaendeswa kudare redzimhosva mushure mekunge varamba kubuda mudzimba idzi vakanzi nedare majisititi vabude. Asi gweta riri kuvamiririra vakoleni Maboke vanoti chikonzi chaita zviri pamutemo sezvo vakapikisa mutongo wedare repasi kuhigh court iyo isati yatura mutongo wayo pagakava iri.
Takaenda kucourt ndobva nyaya yevagari vemumashava yaramba kubuda zvakanaka, court ikaauthorize kuti vanhu vadzingwe mudzimba. Then ndobva taapila kuhigh court. Saka apiwa tikaita kuhigh court yakamira isati yanzwikwa. Saka zviri kutishamisa kwa kuti vagari vabviswa imamo sei nekuti pane nyaya ichiri kuhigh court isati yapera kunzwikwa kwayo.
VaMaboke vati vari mubishi rekugadzira magwaro ekuendesa kuhigh court vachikumbira kuti dare rimise kuburitswa kuri kuitwa vagari ava mudzimba dzavari kugara kudzamara dare rapedza kutonga nyaya iyi. Vanoona nezvekufambisa kwemashoko vagreat Zimbabwe University vaAnderson Chipatiso vati varidzi vemugodhi ndivo vakaita kuti vanhu vabudiswe mudzimba idzi kwete chikoro chavo.
Vabudisa vanhu mudzimba imaini mushure mekunge yunivhesiti yatenga dzimba idzi makore mashanu apfuura. Yunivhesiti haina wairi kuitira utsinya asi kuti iri kungopiwa nzvimbo yayakatenga kubva kumai, zvinova zvinoita kuti yunivhesiti ikwanise kuchengetedza vadzidzi nevashandi vayo pamwe chete uye zvisina njodzi.
Studio 7 yakundikana kubata vari kufambisa basa kugas mine iyo inenzi iri mumaoko ehurumende pari zvino. Vagari vanosvika zana vari kutarisirwa kubudiswa mudzimba dzavo sezvo chikonzi change chichiri mubishi rekubudisa vanhu mudzimba. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Vezvitendero zvakasiyana-siyana vabatana pasi pemubatanidzwa weGender and Faith Network mukurwisa dambudziko remhirizhonga iro vanoti ratekeshera zvakanyanya munyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vedzisvondava vaparura chirongwa chinonzi Speak Out, icho vari kukurudzira vese vanosangana nemhirizhonga kuti vabude pachena vachitaura zvavari kusangana nazvo. Chirongwa ichi chine chinangwa chekupedza mhirizhonga. Vedzisvondava vanoti vanhu vakabuda pachena kana vashungurudzwa zvinobatsira mukuwana ruzivo rwekuti vonangepi kwavanganobetserwa. Mumwe mudzimai abva kuchechi yeJohan Masowe yechishanu, amai Charity Kagore, vakurudzira kunyanya madzimai echipostori kuti abude pachena kana ashungurudzwa. Amai Kagore vati muchechi yavo madzimai mazhinji anoshungurudzwa ataure.
Hanzi musamiskote bhaibheri muchiti hanzi tisafukure hapwa madzimai echipostori. Sumudzai hapwa, taurai kuti tiri kurohwa mudzimba umu nekuti amai vakarohwa kana vatone bitanesi futi kumwana. Mwana akutotya mai vake iwo because unenge wakutoshungurudzwa nababa, saka kumwana uku hausisiri good kumwana because mwana akutotya because wangu waviolence wosababa zvaungokuita. Saka please madzimai, madzimai ndapota, madzimai echipostori, taurai chokwadi, musareure pfungwa nendangariro, taurai kuti tiri kurohwa.
Mumwe mudzimai amai Grace Chigoche vakurudzira vedzisvondo kuti vabatsire kuti vanhu vataure zvavanosangana nazvo. Amai Chigoche avo vanoti vakashungurudzwa kwemakore mashanu vasina kwavanomhanyara vati pavaienda kuchechi vaingonzi namata, izvo vaiti zvaisavabetsera padambudziko ravai vakatarisana naro.
Kumachechi actually handina unyanyowana rubatsiro rwakandibatsira. Only because ukaenda kana kuri kuvafundisi unongonzi ngatina matei vachiaplya nyaya yeumwari nepamwe paisingati namatai, ndo zvinoita mumba. Dzokerai munogara mumba nemurume chichi. Handina kunyanyowana rubatsiro rwandaitarisira kumachechi.
Mutauriri wesangano reZimbabwe Council of Churches Reverend Kenneth Mutata vati makereke ari kushushikana zvikuru nekukwira kwenyaya dzemhirizhonga mudzimba. VaMutata vati zvinosuwisa ndezvekuti zvoita sekuti vanhu vava kutojairira nyaya yemhirizhonga iri munyika, izvo vanoti zvasimudza vedzisvondo kuti vataure pamusoro pedambudziko iri.
Pane kubuda nhau dzakawanda dziri kutaridza nhoro kutambudzika kuri kuitika nokushungurudzika kuri kuitika zvikuru kuvasikana nemadzimai. Atiri kuona ari kubva mumisha namamwe ari kubva mumaorganizations akasiyana siyana. Patiri kunzwa kuti ma cases egender based violence kana kushungurudzwa kunenge kwa kwirira zvikurusa. Saka semakereke tati timutse pfungwa dzavanhu vakawanda kuti tingabatsira sei kuti tipedze dambudziko iri rapinda munyika.
Vamutata vatiwo chirongwa ichi chichaonawo vafundisi vachidzidziswa kuti vangarwise sei dambudziko remhirizhonga.
Nhamo hurunde yekuti chero vafundisiwa havana matools akakwana yekuti vanodila sei nenyaya yeviolence. Nenyaya yekuti vafundisi vanoshanda muenvironment yeculture kana kuti yetsika dziripo. Saka vanenge vachizova kuti mukati metsika kunonzi chakafukidza dzimba matenga. Saka nevafundisi vanopedzera vangofunga kuti zvino kana pane nyaya yakadai yaitika hatigoni kuti tikurudzire vanhu kuti ibude pachena. Saka vanotsvaga nzira yekuti ingavharidzigwa sei. Asi chatiri kuita nechirongwa ichi kubatsira vafundisi kuti pane nzira dzakawanda dzingagadziriswa nyaya iyi. Ichekutanga kupa counseling kumunhu anenge auya kana kuti kunyaradza munhu anenge auya ane dambudziko.
Sangano reUnited Nations Population Fund rinoti muZimbabwe munhu mumwe chete pavakadzi vatatu vari pakati pemakore gumi nemashanu nemakumi mana nemapfumbamwe anosangana nemhirizhonga muupenyu hwake. Sangano iri rinotiwo mukadzi mumwe chete pavana vane makore mamweyo anosangana nemhirizhonga yepabonde. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Bazi rinoona nezvemhuka dzesango reZimbabwe National Parks and Wildlife Management Authority rinoti vanhu makumi matatu nevatatu vakaurayiwa nemhuka dzesango gore rino sezvo mhuka dzakawanda dziri kutiza munzvimbo madzinogara nepamusana penzara yakonzerwa nekusanaya kwemvura dzichienda kumisha yevanhu. Nzou dzinodarika zana neshanu dzafavo, uye mhuka dzinosanganisira mbizi, mara, mvuu neshiri dziri kufa nekuda kwekushaya mvura nechikafu. Dambudziko iri rinonzi ranyanya kupararira munzvimbo yeMana Pools pedyo nemuganhu weZambia nechekumaodzanyemba kwenyika uye kuHwange National Park. Nzara iyi yave kumanikidza veZim Parks kuti vachere zvibhorani nekutsvaga chikafu chekupa mhuka dzemusango idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weZim Parks vatina Shefarao kuti tinzwe zviri kuitika.
Dambudziko rekushayikwa kwemvura nenyaya yekuchinja kumamiriro ekunze idambudziko rakakura, nekuti mhuka dziri kufa ende hadzisi mhuka nzou chete dziri kufa. Pane dzimwe mhuka diki dziri kufa. Pari zvino tashayikirwa nenzou dzinosvika zana neshanu mumapaki medu kwakuti munochengeterwa mhuka, nenyaya yekuti munenge musina mvura, munenge musina chikafu. Mhuka idzi dzakupedzisira dzaakufamba kubva kwadzinochengetwa kumagame park dzaakupinda mumisha munogara vanhu. Zvinopedzisira dzaakuita kuti vanhu vaakutsikwa, vanhu vaakukuwadzwa, vamwe vachiremadzwa. Dzaakumwa futi mvura inofanira kunge ichimwiwa nezvipfuwo zvepamusha kana kuti mhuka dzinochengetwa dzakaita semombe nembudzi. Kutaura futi kwatiri kuita izvozvi tarasikirwa neupenyu hwevanhu vangasvika iwo makumi matatu nematatu kubva gore rechitanga, ende vakawanda vacho vari kushayikirwa nekunge mushure mekunge vatsikwa nenzou kana uchinge wakuwadzwa nenzou. Nekuti nzou padzinenge dzichibuda kwadzinochengetwa dzakunotsvaka mvura munogara vanhu. Vanhu vanenge vakuda kuedza kuti vadzinganise nzou vachichengetedzawo chikafu chavo kana kuti zvavanenge vachirima nemvura dzavanenge vachida kuti mombe dzavo dzikwanise kumwa. Zvinopedzisira vanhu vaakutsikwa nekukuwadzwa.
Tichitarisawo dambudziko rekuti hamukwanise kutengesa nyanga dzenzou kana kuti dzimwe mhuka idzi dzinge dzichiurayiwa, pane rumwe rubatsiro rwamuri kuwana here kuti muchengetedze mhuka dzacho dziripo idzi?
Tine vanhu vamwe vatinoseenza navo vatingatiwo maNGO, asi vakawanda sekusemenzaniso vhiki rapera takanyorerana chibvumirano neveAfrican Parks chekuti tikwanise kuona tese kuchengetedza mhuka kumaTsadona National Park. Tine vamwe futi vatakasainana navo chibvumirano chekuti tikwanise kuchengetedza ikoko kuHwange kwatiri kutaura nezvakoko, kuti tikwanise kuona kuti vagari vekunogara mhuka vangawana sei chouviri mushure mekunge muine mhuka idzi, kana kuti matambudziko atinosangana navo mukuchengetedza mhuka akaita sekuvhimwa kwemhuka zvisiri pamutemo yatingatiyo poaching. vanochengetedza vacho vanoda kunge vakadzidziswa, vanodawo cheuviri, vanoda mayuni, vanoda zvokupfeka nezvekudya. Tenge tichidawo motikari, mishina yechizvino zvino, kuitira kuti kwanise kuchengetedza mhuka idzi. Ndo zvimwe zvimibvumirano zviri kuitwa neanotungamira bazi rezvekuchengetedzwa kwemhuka vafuto remangwani.
Mutauriri weZimparks vatinashe Farao vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Yashika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chipanga mazano munyaya dzekunze kwenyika chemutevedzeri wemutungamiri weAmerica vaMike Pence, icho chakanzwa mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachiudza mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky kuti vatange urongwa hwekuferefeta kuitira kuti zvinhu zvinakire vaTrump munyaya dzematongerwo enyika, chiri kupa umbowo pamberi pekomiti iri kunzwa kana vaTrump vakatyora mitemo yenyika. Amai Jennifer Williams vari kupa umbowo hwavo asi husingaburitswe pachena. Urongwa hwechikwata chemutambo weragbi muSouth Africa hwekupinda muvanhu zvichitevera kutora kwachakaita mukombe we-2019 Rugby World Cup hwatanga nhasi nekupinda mumusha unogara veruzhinji weSoweto uyo hwaimbovenga chikwata cheSpringboks. Vanhu veMauritius vari kuvhota musarudzo yekutanga mushure mekunge mutungamiri wehurumende yenyika iyi vaPravind Jugnauth vagadzwa pachigaro ichi zvichitevera kusiya basa kwakaita baba vavo muna 2017. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Mubatanidzwa hwemapato ari munhaurirano nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa wePolitical Actors Dialogue kana kuti POLAD unonzi wakasunga kuti uite nhaurirano nemasangano eUnited Nations, International Monetary Fund, World Bank, pamwe nemamwe vane chekuita nezvirango zvinonzi zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende, pamwe nemakambani anodyidzana nehurumende nevekumadokera. POLAD yakabuda nechisungo ichi kumusangano wayo wemazuva maviri wakapera nezuro waiitirwa kunyanga, apo vatungamiri vemamwe mapato anopikisa vakakwikwidza musarudzo dzegore rapera vari mubatanidzwa uyu vakazivisa kuti zvirango izvi zviri kurwadzisa vana veZimbabwe. Mapato aya anoti zvirango izvi zviri kutadzisa kuti nyika iende mberi nekuda kwekunyimwa zvikwerete nemasangano akaita seIMF neWorld Bank. POLAD ine mapato gumi nemanomwe ayo ari kutsigirana neZANU-PF panyaya yezvirango iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mutauriri werimwe remapato ari muPOLAD reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA vaMadok Chivasa, pamwe nevanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice uye vachiongorora zvematongerwo enyika vaTendai Ruben Mbofana. Tatanga nekubvunza vachivasa nezvedanho remubatanidzwa wavo uyu.
Chekutanga nechekuti isusu seNCA hatisu tinotaurira takamirira POLAD, asi kuti ndiri kutaura nepolitical party iri part of POLAD iyoyo. So nyaya yezvirango ndeyekuti tiri kuona isusu sevana veZimbabwe tisingatombotarisi zvokuti tiri maboka ezvemapolitical parties akasiyana. Tiri kuona kuti nyaya yezvirango yakashatira nyika. Zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zveupfumi ndizvo zvimwe zviri kuramba zvichinetsa kuti nyika inge ichinetseka nenyaya dzine chekuita nezveikonomi. Tatingangoti maonero ekuPOLAD ndeyekuti kana zvirango izvi zvikabviswa zvinogona kubatsirawo hurumende iripo yeZANU-PF kuti kana kuri kuti vachitadza ngavangotadza sematadziro avo vasina chimwe chikonzero chavanopa kuti vati kwanzi aiwa inyaya yezvirango kana uchii. Saka donzo riripo ndiri kuti tinongoti aiwa ngatibatsirei hurumende iripo kuti kana vane urongwa hwavana husakanganiswa nenyaya yekuti pane zvirango zvakatemerwa Zimbabwe.
Vambofana maonero enyuwo padanho remubatanidzwa wePOLAD panyaya yezvirango.
Naite henyu akandemiri, ndinopokana nezviri kuitwa nePOLAD sezvo vari vanhu vari kutiwo ndeveopposition kana kuti vari kupokana nehurumende sekutanga vanofa kunzwisisa ndofunga vanotonzwisisa kuti zvirango izvi sekuona kweruzhinji hazvina kutemerwa nyika kuti upfumi hwedu hunobatwa batwa. Ndinototenda kuti mpona dzimomo mune mamapato vaitombowirirana nazvo 2001 2002 vana zidherao kusvika gore rapera ndopatakazoona vamwe vaakuti tendeku vaakuti aiwa zvirango taakuwirirana nezanu PF kuti izvi zvakatemerwa nyika yese kwete vanhu 141 yezvino 142 saka ndoshaya kuti makore esaya vanga vasingazvizivi here vanhu vakadzidza kudaro. Saka ndinoona inini kuti panenge pane kupikisana kwenjere umo kuti vanhu vari kutora divi rekuti zvirango izvi zvikatemerwa nyika kwava kungoda kusapotana nepati iri kutonga nezvimwewo zvinangwa zvatisingazivi isu zvisinei nezvirango zviri kutaurwa izvi tarwa nekunyepirana vakandimiri
tinzwe kuna vachivasa vachivasa
zvokuti Zimbabwe iri kupuhwa zvirango zveupfumi zvinhu zviri pachena zvinhu zvinozivikanwa ndosaka titaura kuti sehurumende iripo haikwanisi kunge ichiikwa saenda kuna IMF nana World Bank ichipuhwa mari asi dzimwe nyika dzese dzokwanisa kuita izvozvo inyaya yechi yezvirango izvozvo then nyaya yavari kutaura ndofunga ndonyaya yandagara nichitaura kakuti isusu seopposition hazvina kutonakira isusu kuti masanctions ayaramba aripo nekuti hurumende iripo yezanu PF sezvavari kutaura izvo kuti inoramba ichitaura dai vachiriita kuti vatadze inyaya yezvirango izvozvo saka zvakadaro kazvirango zvacho izvi zvinoreva kuti hazvina zvazviri kubatsira nokuti dai pane zvazvaibatsira pa17 yezizi dzatemwa nezvirango izvi zveupfumi tingadei kataona progress yacho saka chatinokurudzira isusu sebato renca ndechekuti kana munhu ari mwana wezimbabwe wakazarirwa muzimbabwe zvinhu zvichinetsa urimo muzimbabwe imomo zvinhu zvei zvakashata kuti uti kwanzi aiwa masanctions iwayo ngaaramba aripo
vambofana chii chinganetsa kungoti zvirango zvingobviswa posiiwa zanu PF iri pachena
ini pandiri pano handisi kuti masanctions ngaaramba aripo asi chandinopokana nacho ndechekuti ngatichiregai kuisa mberi masanctions sewo ari kukonzera kutambura kwatiri kuita muzimbabwe inini wedha mashefu abvumidzwa kuenda kubritain kana arambidzwa ini kwandiri handinei nazvo asi pandine nyaya napo ndepekuti ngaachirega kuhwandiwa nawo hurumende yorega kuhwanda kutadza kwayo ichihwanda sure kwemasanctions
vachivasa pane vamwe vari kuti mubatanidzwa wepollard kutungana kwembudzi hapana chinobuda vachiti mapato ose arimo haana chaakakohwa pasarudzo saka haana chaanozombotaura chinganzwikwa
aiwa ndofunga kuti nyaya iripo ndeyekuti vanhu avavo havasi kunzwisisa kuti pollard yacho inoita zvechii kunyange kana tikateerera zvavanga vachitaura izvo pollard haisi yekuti kwanzi vanhu vashee masimba ehurumende kuti zanupevi shee masimba yakawana kusarudzo nemamwe mapolitical party achitakaona iri pfungwa yakanaka kuti hazvisa zvambuitika izvo kuti munhu anenge ahwina kuti aiwa kana imi mune pfungwa dzenyu uya wena dzomudi mise patable saka isusu kana tine zvatiofunga zvatoda kuti zvichinjwe se zvataiva nazvo mumanifesto medu senca hapani chakashataka kuti tikazvitaurawo kakuri kuti zvikatorwa nehurumende iripo zvikashandiswa kana zvakanakira munhu wese zvinhu zvatinozongofarawo nazvo senca
vanga vari mutauriri werimwe remapato ari mupollard renca vamadhoc chivasa pamwe nevanoongororazve kufambiswa kwezvirongwa musangano rezimbabwe network for social justice uye vachiongororazve matongerwo enyika vatendai ruben mbofana vari muharare nestudio 7 gwaro richangobva mukuburitswa nebazi rezimstats rinoratidza kuti uwandu hwevanhu munyika huchakwira kusvika pamamiriyoni makumi maviri nerimwe nechidimbu muna 2032 uyewo vanhu vachange vave kurarama kwenguva yakareba panguva iyi kudarika pari zvino Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera
Gwaro re-updated 2012 population census projections rinoratidza kuti varume vachange vave kurarama kwemakore makumi matanhatu nemanomwe muna 2032 kubva pamakore makumi mashanu nemasere muna 2012 vanhukadziwo vanenge vave kurarama kusvika pamakore makumi manomwe nemana panguva imwe cheteyo kubva pamakore makumi matanhatu nemashanu muna 2012 mukuru wezimstats vataguma mahonde vaudza studio 7 kuti izvi zvinoratidza kuti vanhu vanenge vave kugara zvakanaka
nezve population yezimbabwe iri kuonekwa ichiwanda ndochekutanga chechipiri life expectancy iri kuonekwa futi ichiincrease saka zvinoreva kuti patinosvika muna 2032 life expectancy yedu inenge yati kwirei dani muna 2012 Saka zvirungu dakuratidza kuti tikutarisira kuti ugaro unenge waanani tano unenge waanani vanhu vachirarama nguva yakatirebei.
Vamahonde vanotiwo madzimai achange ave kutarisirwa kuita vana vashoma muna 2032 pane vavari kuita pari zvino.
Kana tichiti fertility rate iri 4 point something, tikureva kuti munhukadzi anotarisirwa kunge azvara on average vana vangani paperiod yaanokwanisa kuzvara vana. Saka izvo zvinhu zvinongoratidza kazhinji zvinhu zvatinoassociata nedevelopment, inoassociatwa nekudzidza kumadzimai, zvinoassociatwa nefamily planning programs dzakasimba sedziri muno. Saka zvinoratidza kuti ipapo nokunga pari kufamba zvakanaka.
Zvimwe zviri mugwaro iri ndezvekuti vanhu vakawanda muZimbabwe vanenge vakwegura, uye uwandu hwevana vane makore ari pasi pegumi nemana hunenge hwaderera zvakanyanya. Vamahonde vatiwo gadziriro dzekuverengwa kwevanhu muna 2022 dziri kufamba zvakanaka, uye bazi ravo riri kuwana rutsigiro kubva kuhurumende. Asi vamwe vanongorora nyaya dzeupfumi, vamulindelwa Manchana, vanoti havabvumirani nezimstats kuti vanhu vachararama kwenguva yakareba nekuti vanenge vave kugara zvakanaka.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Sokuti upenyu hwemunhu makore ake awedzere kana kuti awande zvinenge zvichidawo zvinhu zvakagadzikana. Asi zvatiri kuonawo munyika yeZimbabwe pari zvino, zvinhu zvakashata, zvinhu zvakaminama. So handiofungi kuti zvine chokwadi mukati kuti makore ekurarama kwevanhu vemuZimbabwe awedzera kudarika paanga ari pekutanga. Ndofunga hazvienderani nezviri kuitika munyika yeZimbabwe.
Zimstats inoverenga vanhu pamakore gumi ega ega, uye pakapedzisira kuverengwa vanhu muna 2012 munyika maive nevanhu mamiriyoni 13 nechidimbu. Pari zvino zvinofungidzirwa kuti munyika mune vanhu vanodarika mamiriyoni 15. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Yashika nguwe kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Nasi tangatiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika. Tangati chitarisa kuti zvii zvingaitwe kuti zvinhu zvisanduke pari zvino.
Dai mai wana mukana sisi shamiso wekuti mugadzirise zvino semudzimai wechidiki zvii zvamaigadzirisa kumusha.
Ini ndende wana mukana chokutanga ndaive munhu anonzi ane chiti kuvanhu, ndorega kuva munhu anokara nekuti munhu akakara hambofungi vamwe vanhu. Ndaidzidzisa vanhu zvikuru, ndaisa vanhu mberi, dai ndakuwana mukana wekuita president kana kuti wokungoitawo kamwe kachinzvimbo. Ndaidzidzisa vanhu ndichishanda pamwe nevanhu ndichinzwa zvido zvevamwe vanhu. Life yotoendera mberi.
Asi zviri nyore here sister, tichiona kuti kutonga nyika kunotinetseka uku, zviri nyore here?
Zvinenge zviri nyore nekuti mari iri kupinda munyika mangu handizvo. For example, matogeti anenge achindipa mari, mabhodha wevamwe machibhadhara zvinenge zvichibhadharwa pazimura, ndichiti mari ichipinda. Saka ndei ndichifunga kuti zviri nyore.
Ndii Simon Morisi muHarare. Hawe Harare kuri nani hamene kuri seikoko?
Aiwa kuri Wadi. Ko kupisa kwapera here?
Zuva ranhasi kwamboti pisei kusvika pamasikati kubva kuma33 kwakutonhorera kune tumakore kore kuratidza kuti kuri kuomba makore emvura.
Aiwa taurai tinzwe pfungwa dzenyu, kwakamira sei?
Arisine kuZimbabwe hakuna kumbomira zvakanaka, upenyu hwedu hunoramba huchingooma nguva nenguva. Zvatasiya nhasi zviri hazvisiyo zvinofuma zviri mangwana, kunofuma zvakatowedzera. Tichifire chedu tangokumbira nekuchema kuhurumende dai angotigadzirisiro zviri basic zvinoita kuti munhu akwanise kurarama zuva nezuva, nokuti zvati kuchemera hatisi kumbochemera zvinhu zvakawanda kuti tipire tenge tiite sei, asi pei timbochemera zvinhu zvokuti tikwanise kuwana chikafu, kukwanisa kutenga nhumbi dzekupfeka, vanhu vachienda chikoro kuzvipatara vichibatsirwa zvakanaka. Ndo upenyu hwatinongoda chete, nekupokugara pakanaka nemvura yakachena ndo zvatochemera. Asi hazvi kunetsa kunoku. Iniri chinhu chandaitanga nacho ndechekuti ndaiita kuti US dollar ritange kushanda, munhu wese akwanise kuriwana. Nokunzwa zvichemo zvevanhu ndainyanyoteerera zvinezvi zvichema nevanhu ndezvondogadzirisa.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Neni Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Chris Gande. Thank you.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.